Nguva ino mvura yacho hatisati yaizwisisina kuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa. Saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyara chibage chikona kunge mwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Takutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvino zvimwari kwaoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara neungwaru, uye kudyara kwachona hatisatotedzeri zvee zvekuti todyara nefetilizer panguva iyoyo. Pakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda, woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kudenge iriko here, wochiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema, nekuti changu richibuda nekubva chanzi nezuva nekubva chatsva nekubva chaoma kuoma chaiko chaiko. Saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tiriendepi nawo. Saka tirikokurudzira mbeso diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamare panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Ndiri kungoti pano nepapo yawara wabva yaenda, apa pano yawara wabva yaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangepi. Sizon yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tihamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya kutokanda mbesa dzinokurumbidza kuibva kuri nani. Kana zvazvo chibage takutoisa kuti mbeuti yetinanatsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza ichoko, zvingatibatsire kuti tiwane kurarama munyika medu tiwane chikafu.
Mabasa api amunobata sesangano reZimbabwe Farmers Union?
KuZimbabwe Farmers Union isusu hatina chatinopa vanhu, asi tinovamiririra kuti vawane kupiwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kana panonzi vari kupa zvana GNB, seZimbabwe Farmers Union tiizwi remurimi, rinomiririra murimi awane kubatsirika. Isusu hatina chatinopiwa nehurumende kuti takanangana neZimbabwe Farmers Union kuti tinopeva nini, asi ruzivo ndo rwakanyanyanya rwatinovapa nekuvamiririra, kungave kumainstitutions dzakasiyana siyana, kana pakumaketa mbeu dzavo, pakurima, pakuvadzidzisa kurima kwacho, zvese izvozvo seZimbabwe Farmers Union tiripo kubatsira varimi.